Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechipiri kukadzi 9/2021. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitefenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mumiriri weZimbabwe kuMozambique Ambassador Douglas Nyikayaramba vashaya. Vanhu gumi nevatatu vakashaya nechirwere cheCOVID-19 nezuro.
Nonzwa kufara nekuti client yedu yakwanisa kupuwa sumunguko kuti agotongwa achibva panze burukidza ne zvatange chaisa pamberi pe vachuchisi vakaona kuti zveshuwa nyaya iri kupomerwa sungwa haina kusimba.
Vaimbo vegurukota rezvevashandi amai Petronella Kagonye vapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso pamhosva dzavari kupomerwa dzekuita zveuori. Muzvare Joana Mamombe namuzvare Cecilia Chimbiri vanopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumiriri weZimbabwe kuMozambique Ambassador Douglas Nyikayaramba vashaya. Ambassador Nyikayaramba vaimbove mukuru mukuru muchiuto vasati vaenda pamudyandi gere. Rutendo Mawere anotipanyaya inotevera.
Vanyika yaramba avo vaive mumwe vakuru vemauto vakabvisa hurumende yemushakabvu waRobert Mugabe nechisimba muna 2017 vanonzi vashayikira muHarare nekuda kwechirwere cheCOVID-19.
Vanyika yaramba vakasiya basa kuchiuto apo vakaenda pamudyandigere muna 2019 ndokuzodomwa nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuva mumiririri weZimbabwe kuMozambique. Vamunangagwa vanonzi vazivisa nezvekushaya kwavanyika yaramba kudare remakurukota ehurumende pamusangano wavaita nhasi. Vanyika yaramba avo vangava vane makore makumi matanhatu nemana mumiririri weZimbabwe kune dzimwe nyika wepiri ashaya nedenda reCOVID-19 zvichitevera kushaya kwavaJethro Lovu vaive mumiriri weZimbabwe kuUnited Arab Emirates. Vanyika yaramba vashayawo mushure mekushaya nechirwere cheCOVID-19 kwemukoma wavo uyaive mukuru wemajeri retired Major General Paradzai Zimondi avo vakashaya mushure mekurwara nechirwere cheCOVID-19. Mugwaro raburiswa nevakasanobata chigaro chegurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaAmon Murwira vazivisa nezverufu rwavanyika yaramba vakati nyika ichaziviswa nezveurongwa hwerufu uhwu. Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko mubato riri kutonga reZANPF vatafadzwa Mugwadi vati bato ravo reZANPF pamwe nenyika zvarasikirwa.
Sangano weZANPF une urombo uye nekurwadziwa zvikuru nekukahadzika nekufirwa kwataita negamba redu retired Major General Comrade Douglas Nyikayaramba.
Tichakadaro vanga variwo mutauriri weNational Blood Services muzvayo Esther Masunda vashayawo. Hatina kukwanisa kunzwa denda ravauraya tisati taenda pamhepo. Asi nhengo yeZimbabwe Institute of Public Relations vaLenox Muhlanga vaudza Studio 7 kuti Zimbabwe yarasikirwa zvikuru nemunhu anga achishanda nemazvo kuti nyika iwane ropa rakakwana.
Esther angari munhu akanaka, munhu anga achishanda zvemazvo, achishandira nyika yedu yeZimbabwe, basa rake raikuru reropa. Saka isusu tiri ma public relations practitioners munyika mese tinoti tarasikirwa zvikuru
nezuro. Bazi rezveutano rakazivisa kuti vanhu 10 nevatatu vakafa nechirwere cheCovid-19, izvo zvakasiya vanhu vafa nechirwere ichi munyika kubva zvachatanga kupararira gore rapera vave chiuru chimwe chete nemazana matatu nemakumi matatu nevasere, kana kuti 1339. Vanhu zana nevatanhatu 106 vakabatwa nechirwere ichi munyika nezuro wakare, uye vese havana nhoroondo yekubuda munyika. Vakawanda vavo vari vemuHarare, umo makabatwa vanhu makumi mana. Izvi zvasiya uwandu hwevanhu vakabatwa nechirwere ichi hwave pazviuru makumi matatu nezvina nemazana matanhatu nemakumi mashanu nevasere, kana kuti 34,658. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Kutaro zvevashandi amai Petronella Kagonye vapiwa mukano wekubhadhara mari yechibatiso pamhosva dzavari kupomerwa dzekuita zveuori. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Mutongi wedare vaStanford Mambanje vatora mutongo wekuti amai Kagonye vatongo vachibva kumba kwavo mushure mekunge hurumende yataisi kupikisa chikumbiro chavo chekuti vapiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso. VaMambanje vati amai Kagonye vabhadhare zviuru makumi matatu zvemadhora ari maRTGS $30,000 semari yechibatiso, vazvipire kumapurisa nechishanu chega chega, vasiye magwaro avo ekufambisa kudare uye vagare pakero yavakanyorisa kumapurisa, uye kuti vasavhiringidzana nevafakazi kudzamara nyaya iyi yapera kutongwa. Muchuchisi wenyaya iyi vaMike Horeza vati amai Kagonye vashandisa kambani yavo yeGlorious Properties vakanyepera mimwe mishandira pamwe inoita zvedzimba kana kuti mahousing cooperative epapurazi reSolomio riri muruwa rinova reZB Bank kuti vaive nechidimu chavo mupurazi iri, vakatengesera mibatanidzwa iyi mastendi ivo vachiziva kuti havasi muridzi wepurazi iri, izvo zvakaita kuti mishandira pamwe iyi irasikirwe nemari inoita zviuru mazana maviri nemakumi manomwe nezvishanu zvemadhora ekuAmerica $275,000. Mapepa ari pamberi pedare anotiwa mai Kagonye vakanyepera vagari vemuruwa kuti vane mastendi papurazi reCloverdale riri muGoromonzi, vakavatengesera mastendi aya vachiziva zvakare kuti purazi iri harisi ravo, zvakaita kuti vanhu ava varasikirwe nemari inoita zviuru makumi mana zvemadhora ekuAmerica $40,000. VaReza vatiwa mai Kagonye vakaba makombiyuta makumi maviri kubazi repost and Telecommunications Regulatory Authority of Zimbabwe avakapiwa chinzi aizonoshandiswa muzvikoro zviri muGoromonzi South, asi makombiyuta aya haana kuzosvika kuzvikoro izvi. VaReza vatiwa mai Kagonye avo vakamboshanda mubazi rezveminda vari chief lands officer vakapawo hama yavo vaIshmael Kagonye purazi vashandisa simba ravo zvisirizvo sezvo pasina kutevedzerwa gwara rinoshandiswa nebazi iri kupa vanhu minda. Gweta ramai Kagonye varungano mahuni vati amai Kagonye havasi kubvuma mhosva dzavari kupomerwa idzi, asi vafara kuti vapiwa mukana wokutonga vachibva kumba kwavo.
Ndinonzwa kufara nokuti client yedu yakwanisa kupuhwa sununguko kuti agotongwa achibva panze burikidza nezvatange taisa pamberi pevachuchisi vakaona kuti zveshuwa nyaya iri kupomerwa musungwa haina kusimba.
VaMambanje vati amai Kagonye vagodzoka kudare musi wakurume 30. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Dare repamusoro nhasi rapamumiriri weHarare West muparamende muzvare Joana Mamombe pamwe nemutevedzeri wasachigaro wevechidiki muMDC Alliance muzvare Cecilia Chimbiri mukana wekubhadhara mari yechibatiso pamhosva yavari kupomerwa yekuzvidza mapurisa pamwe nekutyora mirau yechirwere chedziwa mupengo kana kuti COVID-19 regulations. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Tongi wedare vawebhusachina mhora vati vaviri ava vabhadhare zvorugumi zvemadhora ari maRTGS semari yechibatiso, vatiwo zvakatorwa navaMambanje kuti vane hudokwa-dokwa hwokupara mhosva hazvina musoro sezvo vasungwa ava vasati vabatwa nenyaya kana imwe chete zvayo pamhosva dzose dzavari kupomerwa dziri mumatare. Mutevedzeri wemutariri weMDC Alliance vaClifford Hlatchwayo vati vafara nemutongo waturwa nedare vachiti zviri pachena kuti vaviri ava vangadai vasina kumbosungwa kubva pekutanga.
zvaratidza pachena kuti kurambirwa kwakaita bail ana Majestic Mambanje kuna Cecilia Chimbiri na Joana Mamombe zvanga zviri zvinhu zvisiri pakujikerere, zvava zviri zvinhu zvisina kumira zvakanaka, ndosaka vaita chimbi chimbi kuva pabail. Chechipiri zvoratidza kuti kusungwa kwavakaita kwakusina tsarukano, kungosungana zvaizvokuti vangojaira kubata nekunetsa nekutambudza vanhu vanoita nezvematongerwo enyika, vanhu vasina pfungwa dzakafanana nedzeumbavha, vanhu vasina pfungwa dzakafanana nedzecorruption, vanhu vanoramba corruption vanosungwa. Saka ndozvavanga vajaira kuita. Zvatiratidza kuti ZANU-PF iri kushandisa mapurisa nemamagistrates kuita zvinhu zvavanenge vachida kuti vaite zvinorwadzisa mhuri yeZimbabwe, zvinoita kuti zvavanoda ivo zvinge zvichifambira mberi zvisiri izvo zvinofanira kunge zvichiitwa munyika yeZimbabwe. Tikutambira nemufaro vasikana kubuda kwavaita, nekuti vaifanira kugara vatori kunze, vanga vasafanira kuti vavharirwe. Zvikuvharwa kwavanga vakaita hakusi pamutemo.
Muzvare Mamombe namuzvare Chimbiri vanoti vakasungwa vari kwachiremba wavo kwavairapwa zvitevera kutochwa kwavanoti vakaitwa, zvitevera kupambwa kwavanoti vakaitwa vari mumaoko ehurumende gorirapera. Zvichakadai, komite yepamusoro yesangano yeZimbabwe Miners Federation nhasi yaita musangano muHarare payabvumirana kudzosera muzvare Henrietta Rushwaya semutungamiriri wesangano iri. Imwe nhengo yekomiti iyi vaDaniel Chitenje vaudza Studio 7 parunhare kuti vatora danho iri sezvo muzvare Rushwaya vakaburitswa mujeri, vachiti sangano ravo raona kuti kumbovamisa basa kwavakaita kwakaitwa pasingatevedzerwi bumbiro remutemo resangano iri. Muzvare Rushwaya vakanga vamiswa basa semutungamiriri wesangano iri zvichitevera kusungwa kwavakaitwa gore rapera pavakabatwa panhandare yendege Robert Gabriel Mugabe International Airport vachida kubuda kuenda kuDubai negoridhe rairema makirogiramu matanhatu zvisiri pamutemo, zvakazokonzera kusungwa kwevamwe vanhu vana vanosanganisira vasori vaviri. Muzvare Rushwaya vakabuda mujeri mwedzi wapera mushure mekupiwa kwavakazoitwa mukana wokubhadhara mari yechibatiso nedare raMajor Street, uyo wavakambenge vanyimwa nedare iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Dare reSenate muAmerica riri kutarisirwa kutanga nhasi kutonga nyaya iri kupomerwa vaimbova mutungamiri wenyika vaDonald Trump yekuti vakatyora bumbiro remitemo nekupesvedzera mhirizhonga. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari nhengo yeMDC Alliance vaDavid Siyampondo vanoti dzimwe nyika dzemuAfrica dzichadzidza zvakawanda panyaya iyi sezvo ichiratidza utongi hwejechetere unokwanisa kumisa vaimbove mutungamiri wenyika pamberi pedare kana varesva. Ngatinzwei hurukuru yavaita naMavela Somhlanganya uye weStudio 7.
Nhasi hakuna chikuru chatiri kutarisira maringe nekumiswa kwavaTrump pamberi pedare reSenate, asi kuti dare reSenate rinenge richizeya kuti rine simba here rekutonga mukuru wenyika mushure mekunge abuda muhofisi. So zvakawanda tiri kuzvitarisira mangwana achitatu, mapato mazhinji achange aine nguva ndefu inokwanisa kuita iwo maawa 16 kuti mapato maviri aya anova maDemocrats avo vari kuroverera vaTrump nemaRepublican Party kana kuti malawyers avaTrump kuti vature mativi avo uye vagowana mukana wokushevedza vafakazi nezvapupi. So zvakawanda tiri kutarisira kuti ndo mangwana ndo pachange paine kutaurirana kana kuti makakatanwa ekutongesana, asi muzuva ranhasi tiri kunyanyotarisira kuti iSenate inenge ichingotaura ichida kuona kuti ine simba here rekumisa mukuru wenyika kana achinge abuda muhofisi.
Tinoona ivo vaTrump vanga vachinzi havasi kuzouya kuti vawanikwe vachimira ivo, asi magweta avo ndivo vachange vakavamirira. Izvi zvinorevei?
Zvine zvazvinotaura hazvo, asi kuti hazvina zvazvinochinja, nokuti zvichataurwa kana kuti mashoko achaturwa nemagweta avaTrump anenge achimirira ivo vaTrump mbune. Izvi zvinoratidza kudivira vaTrump kuti vanenge kuzvidza kana kakusada kuteerera uye kutevera process iri kuitika iyo, nekuti ivo vari kuti iprocess isingafaniri kuitwa nekuti iri kutsvaga muchirungu yavanoti persecution. So vaTrump vari kuburitsa kunyunyuta kwavo nekusaenda pamberi pedare iri vachiti izvo zviri kuitwa zviri kunze kwemutemo uye havawirirani nazvo.
Tombotarisa panyaya yedemokrasi nekutonga kwejechetere, zviri kuitika muno muAmerica izvi munoona sei kana vamwe vachizvitarisa vari kunzvimbo dzakadai seAfrica nekuZimbabwe?
Dzimwe nzvimbo dzinofanira kutosimbiswa uye kukurudzirwa kuti dzinge dzichiita dzichipa mukana ma-institutions akadai kana kuti ruzhinji rwenyika kana kuti ma-citizens kuti vange vachiona zvichiitika pachena kuti kana munhu wapara mhaka izvisinei nekuti une chinzvimbo chipi muhurumende kana kuti munharaunda unofanira kumira pamberi pedare ende zvikuru sei kuti kana wamiswa pamberi padare ugowanawo mukana wakaenzana wokuti uzvimirire utaurewo mashoko erutivi rwako kuti unzwike kuti wakapara mhaka here kana kuti hauna. So ndiri kuona sekuti kutonga kwejechetere muAmerica chingava chidzidzo chingatorwe nedzimwe nyika.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari nhengo yeMDC Alliance vaDeft Siyampondo vachitaura naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari kuMinnesota muAmerica. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanorwira kodzero dzevanhu mudunhu reCalifornia muAmerica vari kushushikana zvikuru nekurwiswa kuri kuitwa vakwegura verudzi rwechiAsian vari mumusha weChinatown mudunhu reOakland mumasvondo adarika. Chiitiko chichangobva kuitika ndechekurwiswa kwechembere ine makore makumi manomwe iyo yakabatwa kiyo ichibva mune rimwe bhanga musi wa3 kukadzi. Mumwe mukuru wemauto akazivisa nemuvhuro kuti mauto eAmerica ari muSyria akanangana nekurwisana zvipoka zvechikwata cheIslamic State zvakasaririra, kwete kuchengetedza minda yemigodhi yemafuta sezvakambenge zvarongwa nevaive mutungamiri weAmerica vaDonald Trump. Mutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa vanoti nyika yavo yadarika panguva yakaipisisa muchikamu chayo chechipiri mukurwisana nedambudziko recoronavirus, izvo zvaita kuti nyika iyi inyevenutse zvimwe zvinhu zvanga zvichirambidzwa kuitwa senzira yekudzivirira kupararira kwecovid-19 pamberi peurongwa hwekubaya vanhu nhomba yecovid-19 mwedzi uno. Vanhu vakawanda munyika vari kuchema-chema nenyaya yekukwira zvakanyanya kwoita mitengo panguva iyo vakawanda vasiri kuenda kumabasa nekuda kwekurudziro yehurumende yekuti vagare mudzimba senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19. Ko chii chapa kuti mitengo yezvinhu irambe ichiwedzerwa zvakadai hurumende yanga ichiti zvinhu zviri kugadzikana munyaya dzezveupfumi? Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Mafuta ekufambisa dzimotokari nemitero inobhadharwa pamatoll gates yakawedzerwa mavhiki apera, izvo zvakapa kuti zvinhu zvakawanda zvitange kuwedzerwa mutengo. Mabhazi nemakombi ezupco akawedzerawo mari dzinobhadharwa nevanhu. Panzendo dzanga dzichibhadharwa $10.3, vanhu vave kunzi vabhadhare $32 mumabhazi. Mumakombi ezupco panzendo dzaibhadharwa $30, vanhu vave kubhadhariswa $60. Mukuru weConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu vanoti zvinhu zvakawanda zvakwira mutengo kusanganisirawo hupfu, mupunga, chingwa, munyu nemafuta ekubikisa.
Kuna neArgentina kunobva crude oil iyo yatinozonosvina kuita mafuta, mutengo wacho wakambo wakwirawo nekuda kwekuratidzira kwevashandi vekuArgentina ikoko. Uyewo tikatarisa nharaunda yedu ndofunga patakatanga lockdown 30 days dziya takaona kuti vazhinji vakakonewa kuvhura mabhizimusi avo, vashoma vakavhura vacho, vamwewo ndo vaitorawo mikana asi kunyanyanyanya zvinhu zvanga zvichitishomekei. Saka panongoitika nharaunda yekuti zvinhu zvatishomekei zvichidiwa neuwandu, mutengo unobva wangotisumuke.
Ko kudivire hurumende vamutashu vati
mitero kana miripo yaitingati master chitori fees ari kuramba achingokwirawo. Mukatarisa vakawanda vana zinara vakakwidzawo miripo yematogets, mukatarisawo vakasiyana siyana mautilities anga achingokwirawo, peturu iri kukwirawo, magetsi kuripirwa kwawo kuchingokwirawo, Saka zvinhu zvakawanda zviri kukonzera kuti mitengo inge ichikwira.
Sachigaro weCEO Africa Roundtable uye vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaOswald Bina vatiwo nyika inenge yakaroiwa neakafa.
Kukwira kuri kuita zvinhu muzvitoro chinhu chiri kukonzerwa nezvipoko zvine ngozi yatakagadzira nguva yatakatadza kugadzirisa nyaya yehukama hwemari yemuno nemari yekunze. Kazhinji ukangoona mitengo yakudaro inenge ichikutaridza kuti mari yekunze iyo inova yatinoyanya kushandisa kuti tikwanise kuwana zvatinogadzirisa zvinhu zvinozoenda muzvitoro inenge isisawanikwe yakakwana. Saka kuri pangozi kuita kuti nyika iwane mari yekunze yakakwana uye iine mutengo wayo chaiwo wainofanira kunge ichitengwa nayo. Zvinokutaridza kuti paauction pakutotanga kuita nhamo. Saka vanenge vachitenga zvinhu zvavanogadzirisa zvinhu zvinotengeswa muzvitoro vanenge vakuenda pamusika wekunze vachinotsvaga mari iyoyo. Unofanira kuziva kuti paauction iri pa82-83 kumusika wekunze kana paauction isiri kuwanikwa inenge ichikwira izvozvi iri kuenda kuma120-125.
Munyori mukuru musangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vanoti mitengo yezvinhu munyika yakwira
except nyaya yemasalaries. Tiri kuona vese vari kutengesa kungava muriwo, matomato, zvese zviri kutotengeswa zviri kutengeswa nemari yekunze, asi masalaries chete ndiyo asara ari kuma RTGS. Saka idambudziko hombe iroro. Kana nyaya iyoyo isina kugadziriswa, isisu hatisi kuona kuti pakakosha kuti tipote tichienda kuTNF kunotaura nezvimwe zvinhu kana tisina kugadzarisa nyaya yemihoro.
Mutauriri webato riri kutonga reZANU-PF vaSimon Kayamoyo vakaburitsa mashoko ekushora zvikuru nyaya yekukwidzwa kwemitengo, asi vamwe vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vanoti hurumende ndiyo iri kutanga kukwidza mitero zvopakuti vemabhizimisi vaitewo zvimwe chetezvo. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Vashandi vehurumende vari pasi pesangano reZimbabwe Confederation of Public Service Trade Unions, iro raimbonzi Apex Council, vakanyorera hurumende tsamba vachikumbira kuti nhaurirano dzemihoro dzeNational Joint Negotiating Council kana kuti NJNC dzimutsiridzwe. Mutewedzeri wemunyori wesangano iri vaGibson Mushangu vanoti chikonzero chikuru chaita kuti vanyorere kuhurumende vachiyeuchidza nezvenhaurirano dzemihoro idzi inyaya yekuti mitengo yezvinhu zvinodiwa nemunhu zuva nezuva iri kungokwira, asi mihoro yevashandi vehurumende isina kwairi kuenda kubva pavakawedzerwa mari gore rapera. Vamushangu vanoti zvavari kuda sevashandi vehurumende hazvirambe zvichichinja uye hazvisi zvinhu zvakawanda zvikuru kunze kwekungoti hurumende idzose mihoro yavo pamari dzavaitambira muna gumiguru 2018 inove madhora mazana mashanu nemakumi maviri emari yekuAmerica pamwedzi. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Ngatinzwei huru kure yataita navamushangu pamusoro penyaya iyi.
Zviro kwazvo takanyorera hurumende tsamba musi wa2 kukadzi uno tichivarangaridza kuti tarirai tava mugore itsva rava nemasanukiro aro ekurarama. Saka tinotarisira kuti tinge tichisangana tichiita hurukuro nokuti isu nyaya yedu yemuhoro yedu kande kungoti nguva nenguva tagara pasi tokurukura. Saka musangano watakaita nehurumende weNJNC muna mbudzi gore rapera unova wakapa chibvumirano chemari yetiri kutambira nhasi. Takawirirana kuti mwedzi wandira usati wapera iro gore rino tinofanira kunge taita musangano togadzira gwara rokufamba naro rokuti tingadzoreredza sei simba remari yedu tiwane mari yedu yatakanga tichihora yekunze kwenyika yekuAmerica. Saka takangomirira hurumende kuti ichitirongera zuva iroro rokuti musangano uitwe. Saka taona kuti January uya watopera takutopinda zvemuna kukadzi kureva kuti vashandi vehurumende vavapedyo nokutotambira mihoro yavo yakare iya takashaiwa zvakanaka kuti rangaridze hurumende kuti tinokumbirawo kuti tichiita musangano uye watanga takawirirana mugwaro redu remuna mbudzi gore rapera kuti tichiita zvinofambira mberi maira nemuhoro yedu.
Saka matimawana here mhinduro kubva kuhurumende pachikumbiro chenyu ichi?
Mhinduro tanga tisati taiwana nokuti tangangozozvipa kuzvisimbisa kwokuti zvichida patakaendesa tsamba dzedu weekend yanga yasvika. Asi tatakatarisira kuti pazuva ranhasi nokuperawo kwezuva ramangwana tichaona mhinduro, tonzwa kuti hurumende yatipawo zuva ripi, nokuti patsamba yedu takanyora tikaisa chifananidzo chokuti zvunhu zvinodiwa kuitwa nechimbi chimbi. Saka tinotarisira kuti hurumende ichaita kuti musangano uitwe nekukurumidza.
Zvii zvamuri kudai mise vashandi vehurumende?
Zvatiri kungoda sevashandi vehurumende hazvirambi zvichichinja, nokuti takaona kuti nyaya yekuramba tichingoti mwedzi uno musangano, mwedzi uno musangano, svondo riro musangano, ndozvotisvisa patava nhasi pokuti taakuramba tonyorerazve vashandi vedu kuti chiuyaizve tiite musangano uya, zvinova zvinhu zvetinoona sokuti hazvina kururama. Saka sevashandi takaona kuti ngatiite kuti tive negwara retinoti road map rinotidzosera pamhoro yedu yatakanga tichiwana kumashure uku, inova yo5220 oro mazara mashanu nemakumi maviri ekuamerica. Ndopetoda kumwe tikagadzira gwara iroro, tichati mugwara iroro toda kubudisazve zvipenga zvokuti tichapasvika riini pamhoro yedu yakare iyoyo.
Vanga vari mutevedzeri wemunyori mukuru wesangano revashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Service Trade Unions vaGibson Mushangu vari parunare muHarare neStudio 7.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega nenguva dza7pm svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave.
The connection 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nevechidiki. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mumiriri weZimbabwe kuMozambique, Ambassador Douglas Nyekayaramba vashaya. Vanhu gumi nevatatu vakashaya nechirwere cheCOVID-19 nezuro. Vaimbova gurukota rozvevashandi, amai Petronella Kagonye, vapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso pamhosva dzavari kupomerwa dzekuita zveuori. Muzvare Joana Mamombe namuzvare Cecilia Chimbiri vanopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soku isi